Mangwana na kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechishanu ndira 4 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani inogadzira zvinwiwa yeDelta Corporation inosendeka chisungo chayanga yaita chekutengesa zvigadzirwa zvayo nemari yekunze kutanga nhasi. Amai Nancy Pelosi webato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vakatsarudzwa zvakare kuti vave mutauriri wedare reparamende House of Representatives muAmerica nezuro, izvo zvinonzi nechimwe chizvarwa cheZimbabwe zvinhu zvakakosha. Muimbi anogara kuNetherlands anoimba musambo wechinyakare pamwe nejazz wimba izimuto osimudza mureza weZimbabwe kunyika dzekunze achidzidzisa vana mimhanzi yechinyakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani inogadzira zvinwiwa yeDelta Corporation nezuro yakashandura chisungo chayanga yaita chekutengesa zvigadzirwa zvayo nemari yekunze kutanga nhasi. Izvi zvinotevera musangano wechimbi chimbi wakaitwa nezuro Manheru pakati pevamiriri vekambani iyi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, musangano wakapindwawo nagavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Mushure memusangano uyu, mukuru wekambani yeDelta vaPearson Gowero pamwe chete navamangunjwa vakaburitsa gwaro rekuzivisa kuti Delta yakanga yaturura mashoko ayo ekuti yakanga yave kuzotengesa zvinhu zvayo nemari yekunze. Delta Corporation yakanga yazivisa kuti yamanikidzwa kutora danho rekutengesa nemari yekunze nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze yainoda mukutenga zvinogadziriswa doro nezvinwiwa. Kambani iyi yakati inoda mari yekunze inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica pamwedzi yekuti inge ichikwanisa kutenga zvainoda. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoshanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vachiongorora zvematongerwo enyika vapromise Sunday avanoti danho iri harina zvikuru zvarinobatsira sezvo kuri kudzimura moto chete kwete kugadzirisa zvinhu zvaita kuti dambudziko rivepo.
Idanho rinotiratidza kuti tasvika panguva yekuti it's not business as usual in Zimbabwe. And the mantra yekuti Zimbabwe is open for business inobva yashaya basa. Nekuti vana zvina bhizimusi ava veDelta vari kutaura kuti ivo zvinhu zvavo zvose zvavanoda kuti vakwanise kugadzira madrinks avo aya zvinoda foreign currency, and vari kugadzira zvinwiwa zvavo neforeign currency asi vachizvitengesa nemabhondi. Zvinozonetsa zvekare kuti vadzoke kunda sekuti bhizinesi ravo rirambe richifamba. Saka zvinokatyamadza kuti patiri kuti Zimbabwe is open for business asi vana zvina bhizinesi kutombunyikidzwa.
Tanzwa kuti Reserve Bank of Zimbabwe yakavimbisa kuti ichange ichiwanisa kambani yeDelta mari yekunze yainoda kuti inge ichikwanisa kushanda. Sei zvakatora mukana wekuti patange paratidzirwa nekambani kana kuti itange ya 310 kuti yakutora matanho kuti RBZ izoziva kuti vanoda mari yekunze?
Zvinotiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, mukoma akandemire. Delta iyoyo sandi iyoyoga kambani inoda foreign currency kuti irambe ichishanda. Saka vangangodaro zvavo vopa chitsidzo kune Delta kuti tichakupai foreign currency kuti bhizinesi renyu rienderere mberi. Ko mamwe mabhizinesi ese aya anoda foreign currency aya havachazvifambisa sei? Ko vabereki vese vane vana vanofunda vari kune nzvimbo dzinoda foreign currency vachazvifambisa sei? Ko sisi vangu vanonohodha kuDar es Salaam vachaiwana ipi foreign currency? Saka hatingatiri matanho ari kuda nehurumende aya yekufamba vachivhara pese panenge pabuda buri kuti zvichatiita kuti rongo redu iri rikwanise kunge rakazara. Tichaona kuti maburi acho akawandisa, ende kuti vapoti vachiyanama-namaka Ndifungo kuti zvinokwa zvinosvika.
Vashandi vehurumende vari kunyunyuta kuti vanodawo kunge vachitambiriswa mihoro nemari yekunze, asi takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanga vakabata matomo vaConstantino Chiwenga vachipika kuti hapana mushanda anozotambiriswa nemari yekunze. Sei iyo vari kuzokwanisa kunge vachiwanisa makambani mari yekunze asi vasingade kupa vashandi mari yekunze?
Ya, zvinotidzosa futi paya mukoma kandemiri pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dai vakuru ava vagara pasi vabvuma kuti chinhu ichi vachitadza, nekuti wakaona iwewo vashandi vakuita zvokubatirwa chiwepu kunzi endai chete munorapa vanhu muchida musingade, hakuna chakanaka chinobuda even muhealth delivery imomo, ende vashandi ivo vacharamba variko vachiratidzira. Zvinotiratidza kuti vakuru vakuru vedu vanotitungamirira ava havana hanya neutano hwenyika yedu, havana hanya nemafambiro ari kuita zvipatara zvedu, nekuti ivo pachezvavo mafacilities atiri kushandisa isu sepovhu ivo havaashandise. Saka kuparara kwaita health delivery yedu havakuone kuti ivo vakarwara vanoende kuSingapore kwavasingapore uku, asi ambuya wangu vari kune mamwa vakarwara vachada kunotsvaga vana chiremba. Saka nyangwe vana chiremba vakaratidzira, ivo chavo chavanofunga kuita chekuti vacharamba vakatsika konzi kuita kuti vavamanikidzire kuita se kudzoka kubasa. Asi havasi ana chiremba voga vari musituation iyi mukoma, vadzidzisi vari musituation iyoyo, mushandi wese ari musituation iyoyo, bhondi harisi kushanda. That is the bare truth that the government needs to appreciate. Harisi kushanda maRTGS ayaya hazvisi kushanda zviya. Saka ngavachingobvuma kuti ikonomi itaitadza iyi, kana vachifanirwa kuti vatsvagiwo vanhu vavanotarisa kuti huyai mutibatsira kuti ikonomi itoita sei, they need to do that. Asi zvavari kuita izvi kaizvi hakutungana kwembudzi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chino tinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvichitiudza zvazviri kuita. Nhasi Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navatendai Ruben Mofana vari kuKwekwe.
Tendai Ruben Mofana, ndiri murume we45 years anogara kuKwekwe muZimbabwe. Ndinoda zvekushandira kurova kodzero dzevanhu. Ndakaenda kuKwekwe High School nedegree remedia studies. Ndakachata ndine mwana umwe chete nemukadzi umwe chete. Asi makore apfuura kana makumi maviri achirwira kodzero dzevanhu.
Zvakatanga rini zvekurwira kodzero dzevanhu?
Vahwane, ndakazvinzwa ndiri kuchikoro, ndandiri kuKwekwe. Hai, vanoziva history yangu vanondiziva kuti ndiri kuchikoro chai, ndakapotsa ndadzingwa chikoro nenyaya yekuti ndakaexposa corruption yanga iripo. Zvakatobhoda nuatiri maa A-level takaponzi murikozi murana Judas. Asi ndakazoramba nchingorwira kodzero dzevanhu, dzimwe nguva ndiboti Z. Asi ndakazoona makore maviri apfuura kuti aiwa, zvinhu zvemuZimbabwe zvakubuda yatinoti out of hand. Takati ngatichiwedzera accelerator tiona kuti izvo tingazvipedze sei.
Sangano renyu rinonzi
Zimbabwe Network for Social Justice kana Civil Justice, kungove mubatanidzwa wevanhu vanenge vachirwira kodzero dzevanhu. Saka tinenge tichiti vanhu vanouya kwatiri, tinenge tichiti tine mubatanidzwa kana web network yatinenge tichiva refer kune kuchiti pane uyu gwete ratinomirira zvakati, uyu gwete ratinomirira zvakati, ndo zvatinenge tichiita izvozvozvo. Saka tinenge tichiti vanhu vanouya kwatiri tine chikurefeyai kune magweta atinenge takataurira nawo, takawirira nawo kuti anenge achikumirirai pachena.
Zvimwe zvezvamunobatsira vanhu nazvo zvakaita sezvipi?
Isusu chatinongobatsira nacho ndechekuti tinenge tichida kuti vanhu vauye kwatiri, vanenge vanhu vanenge vachiona kuti muupenyu hwavo kodzero dzavo dziri kudzvanyirirwa, kungave kumabasa, kungave muupenyu chai chai, kungave kumumba chai chai, kana mukadzi ari kudzvanyirwa nemurume, kungave kubasa uri kudzvanyirwa nevanokupa mabasa racho, kungave kunyika uchidzvanyirwa nevatongi venyika. Kwese ikoko tinobata. asi tinenge tichiti zvuyai kwatiri sezim justice hatisi kuti dzese tinohwina nyaya dzacho asi tinenge tichiti ngatibatsiranei ngatidzibudisei pachena tione kuti vese vari kuita zveuori vari kuita zvekudzvanyirira vari kuita zvekubatsira vamwe vanhu tivafumure ndo zvatinenge tiripo kuita
hurumende haina mboda kupindira here munyaya dzebasa renyu
kwete pari zvino hurumende haisati yapindira zvayo asi panguva yavarobert mugabe vanga vakuda kumbotibata bata asi pahurumende yavaed so far hapana tatati tanzwa
vanenge vachida kukubatsirai kana kuti vanhu vanenge vachida rubatsiro vanokubatai papi
isu pari zvino tiri kubatsira vanhu pachena asi tinenge tichiti vari kudawo kushanda nesu tinokukukai uyai tishande pamwe chete magweta anda kushanda nesu pachena hatisi kutarisa mari chete magweta anda kushanda nesu vane rwira kodzero dzevanhu vanoda kushanda nesu uyai munondibata panhamba dzangu dzemuzimbabwe dzinonzi +26378228 3975
vatendai Ruben Bofana chitsvarwa chezimbabwe vachitaura parunhare natanonoka wande westudio 7 vari kukwekwe iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri
masora sei mhuri yezimbabwe masora sei semuri kumativi mana enyika gokwe chegutu chiredzi checheche mabehe tanganda ndichiti aiwa ini ndiri raiti chose ndinoda kukwadzisa mai vangu nababa vangu Mr. Mulema Chikwani panonzi pagara hwapo pamashopu paajemi ndichiti muri samwe chete nemhuri ini mwana wenyu ndinofara chose ndiri kuno kucape town uku kugungwa basa ndiri kushanda chose yanga iri sei Christmas senyu yee ndinotenda nekuti makapinda mugore ra2019 mutori vatano ndinotenda mwari zvakanyanya ndichikwadzisa zvakare vose vesangano rezayoja forward in faith kunyanya vatinopinda navo vana elders tole nevamwewo vakawanda wanda ndinoti mwari ave nemu maita basa kwariseiko kuamerica ndaivajonga aiwa ndiri raiti babhai ndine shoo Chikwani Mulema pagara hwapo
maswera sei ndaifunga kuti ndingafara chose kana mukaverenga tsamba yangu ini ndinoti hakuna zuva risingasviki zuva rese rinosvika uye shoko rese rinotaurwa pasi pano rine musi waro rine nguva yaro bhajeti re2019 munyange zvazve ranga rakamhanyirwa kumberi kutaurwa nezvaro pane zvakawanda zvanga zvisati zvagadziriswa za2018 ndinoti 2019 vachona wasvika tatarisa bhajeti iroro kuti zvii zvichaitwa pamusoro pebhajeti racho rakataurwa iroro kunyange zvazvo vamwe tisina kuwana mukana wekuda kuteerera nezvaro paraiparurwa asi iko zvino zvitaritarira kuti richaparurwa sei ende zvakamira sei ende kungotarira zvedu asi tinoziva kuti zviri obvious kuti kurarama kwavo kana kuti bhajeti ravo rachona iroro rakarerekera divi rimwe ndiniwo muteereri westudio 7 ndirikutaura ndiri kuno kuhenze mukuru muno musouth africa zita ndinoitwa tenvaki
halo halo pastudio 7 makadi vashamarari vestudio 7 ndokwazisai mose pamwe chete nevana vemuzimbabwe ini ndini ndoitwa Ruben Mzenda ndiri muno musouth africa ndinoti zviri kuitwa navachiwenga zvokudzinga madoctors pamabasa inyaya yokuona kuti havana hanya nesu vana vezimbabwe nokuti ivo pachezvavo vakange varwara vane mari dzokukwanisa kuenda kune dzimwe nyika kundorapwa manje vana vezimbabwe havazvikwanisi izvezvo noruzhinji rwavo saka vanenge varipo pakutibatirira sevana vezimbabwe ngavagadzise zvichemo zvamadhokuta kuitira kuti upenyu hwevana vezimbabwe hugone kutivo humire zvakanaka varwere vagone kundorapiwa kuzvipatara ndatenda hangu
Makadi kwa kuruwe chirongwa che Studio 7 wanatukite penyura na udzinaitika mnika ya Zimbabwe inindi zangu kuno ku South Africa kunoko chininga dangu kutaura panyaya zunu zulikunzi zuliku wangira kuhuma Zimbabwe kama nyaya ilipo ndeye kuti mnika ya Zimbabwe kuti zunu zikisuka pa kutonzi zuzi zanaka chaizu chaizu kama ndo kutumbuti vane vatumbutambu zika ninyaya kuti awa wakomana wawe kutora mavoti vishida hivi mixa mixa zuvana itaizu kama vanotofanira kuti vashayeka na 1 vote chaiyo gorera 2023 zvekuti chero vakada kubira zvakaita sei zvinofanira kubuda pachena kuti vabira nekuti ruzhinji rweZimbabwe kuti buzive kuti zvinhu zvakaoma kana kuti utongi hwahurusi utongi hwejekerere havangazvizivi kana zvinhu zvisina kuoma munyika hongu kuoma kwakaita zvinhu zvinorwadza tinozviziva nesi tinovabereki vari kuZimbabwe asi pano pounonyasa kuona kuti zvinhu kana zvikarapa zvakaita mutserendeendeka vanhu havakwanisi kuti vazive kuti utongi hwejekerere kana kuti kushandura utongo hwematongerwo enyika huri papi saka hakuna utongi hungauya pajekerere zvinhu zvisina kutombouma izvi zvinotoita kuti munhu wese wemuzimbabwe paari anyatso kutoziva kuti ZANU-PF haina chainokwanisa kuita munyika munhu chete anokwanisa kusimudza Zimbabwe ndichamisa zvinhu izvi zvikasaomaka hapana munhu angaziva kuti chamisa ndiye munhu anosimudza nyika because vanoona sekuti kana kwechinzi ZANU-PF yakaipaka vanoti pamwe kuivenga kana kuita sei zvinotaita kuti munhu wega wega paari chero munhu akavhotera ZANU-PF anyatso kuzviziva kuti ZANU-PF hapana zvainokwanisa kuita munyika kuoma kwezvunhu kunoita kuti zvinhu zvimire zvakanaka saka zvinhu zvirikirika kuZimbabwe ini zvinondirwadza hangu nekuti vabereki vangu variko but ndinonyatso kutozviona kuti ndo nzira yekuti Zimbabwe itosvika pakuzi izozi yasununguka kubudikidza kumunhu wese akuziva kuti 2023 tinofanira kuita sei kuti tikunde hondo yatakasangana nayo iyaya ndatenda hangu
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti Democratic Republic of Congo iburitse chaizvo zvakabuda musarudzo uye yambira kutemera zvirango ani nani zvake achaedza kukanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere muCongo. Nhandare huru mbiri dzinoshandiswa nendege dzekunze muBritain dziri kuronga kuisa michina yechiuto inodzivirira kurwiswa nemadrone sezvakaitika pakatadziswa ndege dzingangosvika chiuru kusimuka panhandare Gatwick iri muLondon muzoro rekisimusi. Amai Nancy Pelosi vebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vakasarudzwa zvakare kuti vave mutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica nezuro. Amai Pelosi vakambova mutauriri zvakare kubva muna 2007 kusvika 2011 uye ndiwo mudzimai wekutanga kuitwa mutauriri wedare iri uye munhu wekutanga mumakore makumi matanhatu kusarudzwa kechipiri kuita mutauriri wedare iri. Izvo zvinotevera kukunda zvine mutsindo musarudzo kwakaitwa nebato ravo reDemocratic Party munambudzi gore rapera richikunda bato riri kutonga reRepublican Party. Dare House of Representatives rine nhengo mazana mana nemakumi matatu neshanu. Bato reDemocratic Party rine nhengo mazana maviri nemakumi matatu neshanu. Kukutora zvigaro zvakawanda mudare House of Representatives kunorevei mwenyaya dzezvematongerwo enyika muAmerica. Blessing Zulu Studio 7 abata muzvare Lucy Chivasa vanove chizvarwa cheZimbabwe vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu avo vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheHubert Humphrey avo vari kuMinnesota kunove zvakare kune mudzimai wekutanga wechitendero chechiMuslim kusarudzwa mudare reSenate. Blessing atanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kudomwa kwemadzimai uku.
Maonero angu ndeyekuti chakakosha kuti madzimai avhoterwe inyaya yekuti vanenge vatopindawo pamakwikwi ekuda kukwikwidza vokambena vovhoterwawo on merit. Ndoona soti zvinenge zvakanyanya kukosha kuti vanhu vagare vangopindawo semapindiro anoita makaundapati edu echirume, kuti kana munhu akagara akambenawo akataura zvaari kuda kupa vanhu vanhu vakamuvhotera, zvinenge zvichipawo confidence even kunouya avhoterwa kuti ave aine chinzvimbo ichocho. Ende zvinongoburitsawo kuti madzimai kana vakange vasarudzwa vanokwanisa kumiririra zvavari kufunga kudarika zvatinomboita zveproportional representative zvezvi, zvekuti munhu anenge asina constituency yakamirira kana kuti asina manifesto yake yaakaitawo yaanenge asina kufulfira.
Asiwo tichimbotarisa kuti musarudzo dzapera dzemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton vakakundwa navaDonald Trump, vamwe vachitofungidzira kuti madzimai akati wandei haana kunge achivavhotera. Asi apa tiri kuona kuti madzimai vakazoitawo chisungo chekuti varikuda kuti vavhoterwe kupinda mumatare epamusoro emuno muAmerica. Pangawanikwe chidzidzo chipi?
Chandinoona chidzidzo chikuru panyaya yesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakamboitika amai Clinton akasabudirira ndechekuti as women we should not give up. Because tikatasa kuti izvezvizvi tatione vakadzi vakawanda vakapinda mune zvematendero enyika ever since, even though pakamboita kukundikana pakupinda paupresident. I think inyaya inenge yakakosha yekuti vanhu havaite give up and vanhu vanoramba vakabatirira pane chavanobhiliva. Because kana tichibhiliva kuti women can do it, you cannot be stopped because umwe mudzimai akambotadza kubudirira. Ndoda kwokuti even vanhurumewo vanombotadza kubudirira but they don't stop. Saka tinoda kungokurudzira kuti madzimai even zvakaoma kana kuti zvichinetsa vanofanira kuramba vachishingirira vorega kugive up because vanotozongopedzisira vabudirira.
Tochitarisawo panyaya yekudyidzana kwemadhemocrats nemarepublicans. Tiri kuona kuti iko zvino maDemocrats ndo vanenge vane nhengo dzakawanda mudare House of Representatives, asi kuSenate uku maRepublicans achiri akawanda, uye kuWhite House kuhofisi yemutungamiri wenyika kune maRepublicans zvakare. Iko zvino hurumende yakavharwa nenyaya yekusawirirana kwemapato mairaya. Munoona paine chingagadziriswa here apa nedare idzva ratanga kupinda?
Maonero angu ndeyekuti kana vanhu vachingowirirana vachifamba nepfungwa one vanogona kuti vavhotere chinhu chavanenge vachibhiliva vari even though vakasiyana mapato. Zvinova zvinonyanyoratidza kuti tichidzokera kunyaya dzemadzimai kuti sometimes pachinhu chavanenge vachida kuti vaachivhe chinenge chisinei nezvemapato avo but chinei nezvekuenderera mberi kwenyika. Munhu anogona kungoti aite decision inenge iye achiona zvichimulike zvakamunakira zvisinei nezvebato raari kubva.
Mubvunzo wekupedzisira, takatarisawo mashandiro amunoitawo nemadzimai muno muAmerica, mungati vanopiwa riremekedzowo here?
Maonero andinozviita vanopiwa riremekedzo because ndakambowanawo mukana wokuatenda mapicnic rally aikambena mamwe madzimai kustate yandinogara kuMinnesota, kutori nemudzimai akawina muSomali American. Ndakamboatendawo rally yavo ndakaona makambenero avaiita ndikaonawo kuremekedzwa kwavaiita zvekuti pavakanzi vahwina ndakaona kunyange kufara kwaiita vanhu kuti vanhu vanenge vasingatarisi kuti mudzimai kana kuti ndeverudzi rwuti but vanenge vachitarisa kapasiti yemunhu yekutonga nekuarticulata maissues ake. Ende even chandinonyanyawo kufarira ndechekuti even pamadzimai atiri kutaura nezvavayo pane madzimai echidikiwo vasiri vanhu vakura chete but unoona kuti mukana wacho uri kwese kumadzimai echikuru nemadzimai echidiki. Saka ndinoona vane kuremekedzwa kwavanoitwa panyaya dzezvematongero enyika.
Muzare Lucy Chivasa, Gweta Rino, Rirako Ziro Zevano, Varimu na Umamerika, Pasipe Chirongwa Che Hubert Humphrey Fellow, Vari ku Minnesota, Vashitaura na Blessing Zulu Studio 7. Muimbi anogara ku Netherlands, anoimba musambo wechinyakare ne jazz, vimbai zimuto, osimudza mureza weZimbabwe kunyika dzekunze achidzidzisa vana mimanzi yechinyakare. Vimbai akazvarirwa nekukurira kuchitungwiza. Ngatinzwe hurukuro yaitwa na Ivan Zininga na Vimbai.
Kana chaka kurira muchitungwiza zvakare ndakatanga kuimba pazvira re 6 and ichiridza ku percussion band ndikazoendera mberi nchitamba mutambo yakasiyana siyana yechinyakare vana chinyambera dini shangara chokoto nezvimwe zvakadaro zvakare ndikazoenda ku high school ndoko ndakazonopinda mumakwaya akasiyana siyana tichiimba nevamwe makore akatevera ndikazoita ndikazopinda mune rimwe band ranatanga kwa Sando ndikashanda navamutukudzi kwemakore matatu and zvakare ndakapinda mumaprogramu akasiyana siyana ana Umoja ana Music Crossroads anova ndo akaita kuti ndizokwanisa kunge ndiri kuno kuNetherlands kwandakazouya mugore ra2011 saka kubva panguva iyoyo ndiri kuno ndiri kumboita zvemumari
zvemumanzi kumberi. So mumanzi wenyu uyu munosundwa nei kuti munyore nekuimba mumanzi yamunoimbai?
Ndinonyanya kutarisa magariro saka nemagariro enyika dzakasiyana siyana kwandiri kuno kunyanya kumusha zvakare ndinotarisa mararamiro atiri kuita ndinotarisamawo makuriro atakaita nemakuriro akuita vamwe mazuva ano zvinhu zvasiyana saka tinongotarisa mamiriro eupenyu nezvimwe tingangoti sarounding yedu kuti inondibata papi tichitaura nyaya dzerudo dzechinyakare dzekereke dzakangosiyana saka ndinongoimba musanimbo wakangosangana sangana
ipapa apo panondinakidza musikana uyo akakurira kuchitungwiza kugeto iko zvino anogara kuNetherlands ndakambokugara kunonakidza tichidya ma Amsterdam muffins tichienda kuma red lights districts imimi munorarama sei muindustry yenyu yezvemimhanzi makakomberedzwa nezvinotora maziso zvinoyevedza zvakawanda kudai
unofanira kungova munhu akazvibata nekuti miedzo iri kwese kana kwenyu ikoko kune miedzo kana muofisi menyu mamakagara imomo mune miedzo kunongoya munhu anongobva achingopinda wotoshaya kuti munhu ari kubva nekupi kwootoya kuitira minana hauzivi kuti wochidima handi miedzo iri kwose isu kwedu kwakazoti nyanyei nekuti tisu tiri kupa entertainment yacho saka miedzo inoti wandei asi kazhinji kacho zvinongoda kuti uve uri munhu akazvibata munhu anozvitsura.
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi Wimbai anga achitaura na Ivan Zininga weStudio 7. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
So we see.